A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 13th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at what came out of the recently ended Women of Dominion Christian Conference, which ended in Tennessee last week, and some of the work being done by some women here in the diaspora and Zimbabwe to highlight the plight of women and girls. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But, ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chema zimai, musakanga nwe.
Always sine lawo mama linga kota uti uselo lwenu lina olkonda ne lani o mama alukona molestine agosuisela yeskati iska 8 o'clock kusia 9 o'clock. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com lobanjalo ku www.voashona.com lobanjalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please visit VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so that you can live stream with us and join in the conversation right now. And today, as we said earlier on the Women's Roundtable, we're looking at what came out of the recently ended Women of Dominion Christian Conference, which ended in Tennessee last week here in the United States. We're also going to be looking at some of the work being done by women in the diaspora to highlight, and at home, to highlight the plight of women and girls. What are your views on the issue?
And Marv, the Women of Dominion is an annual Christian conference, as you know, that brings together women from different denominations in the diaspora, that is Zimbabwean women, to discuss faith, social and business issues. Let's take a listen to Pastor Abigail Magwenzi, one of the pastors who visited from Zimbabwe, who also presented a sermon on the plight of women and the organization that she's working for, and just empowering women, equipping women. Those are in the Christian realm.
Let's take a look, PJ. You were there, so let's have a look at what Pastor Magwenzi has to say.
Yeah.
So what I want to teach you is a greeting, and then I'll get into my message right away.
Amen.
That's why somebody says, how are you? I wonder what I'm fine. I'm fine. When somebody now asks you, how are you? You say, I am blessed. I am beautiful.
That's the part that I liked most, Marvelous.
Mm-hmm.
She said when someone says, how are you?
Yes.
You're supposed to say, you're not just supposed to say, I'm fine.
Uh-huh.
I'm fine is out of debt.
Yes. What are you supposed to say?
You're supposed to say, I'm blessed,
mm-hmm.
I'm balanced,
mm-hmm.
and I'm beautiful.
Oh, yes.
That's three B's.
That's a good way to start our program, as you know, with the three B's, blessed, balanced,
and
beautiful. Wow. Over to you, PJ.
Yeah. Sikubekele phambili nginelisa njalo ukuba lethuba lokukhuluma lo Pastor Letina Jeranyama. Yena ke okhona apha eMelika ose Boston, eMassachusetts.
Mina ibizo lami kuthiwa Dr. Letina Jeranyama. Ngihlala eBoston, Massachusetts. siyayibonga sibili inkosi ngoba this year ngo May sasile conference ye interdenominational women of faith and yimi engiyi leader ye women of faith and I conference ya this year siyambonga uNkulunkulu abantu babuya from all over the world abanye bevela eZimbabwe abanye bevela eGhana abanye bevela ezindaweni ezihlukene lapha eAmerica eTexas eCalifornia Tennessee abafazi babuya sibili and bayajabula ukuthi next year bazabuya ngoba impilo zabo zatshintsha sibili balama testimonies ukuthi uNkulunkulu wenzela izinto ezinhle. Bakulomehluko ngoba lonyaka sasilo musician uThembelani uThembelani uyanceda ukuthi aba ama youth bayamthanda Stereki. So this year kwakule improvement ema youth abuya e-conference and futhi kwakulo bishop umfazi ka bishop Dark Heward Mills owayenza ama crusades eZimbabwe in almost 30 different cities. So abantu besebemazi ukuthi ungumuntu othanda iZimbabwe. Actually uNkulunkulu uyasinceda ngoba next year sile mhlangano emithathu sile 1 oyabe useBoston we-April 20 to 22 2018 and then wesibili siyabe sisemthare eZimbabwe siyalinxusa lonke liseZimbabwe ukuthi libuye emhlanganweni low and then wesithathu siyabe siseJohannesburg eSouth Africa. Siyayibonga iNkosi.
Wahamba njani?
It's there. Coming in, tell us a little bit about what she was saying. I know we cut her off abruptly at the end there.
Hopefully she will come on the program, but she has an organization called International Women of Faith, which she is the president of that organization, and it its members or the conference itself brings together women, international women, not only from Zimbabwe, but from even Ghana, Cameroon, even Americans, even from as far as South Africa, Zimbabwe, and Europe.
Yes, we have such, you know, a diversity of pastors that are going to be on today's program. So an interesting contribution there.
And they were also there at the Women of Dominion. So I even asked the question, do these organizations clash? Don't they clash at some level? And they actually differentiated themselves, separated themselves, but at the same time, they said they work together in conjunction. So they support each other. That's why she was there at the Women of Dominion. But at the same time, she also has another organization in which even Women of Dominion also attend.
Yes, PJ, very interesting there. Nasi muchirongwa chedu chemadzimai. Panopa Women's Roundtable. Tirikutarisa mabasa. Arikubatwa nemadzimai. Mungave muri munyika. Kana kunze kwenyika iko kuno. Ku America takaona svondo rapfuura. Kune mbatanidzwa we Women of Dominion. Wakaitirwa iwo kuguta re Tennessee. Imo muno mu America apo pakawanikwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumastates akasiyana siyana vachisangana uyezve pane vamwe vakabva kumusha tanzwapo kuna Pastor Abigail Magwenzi vachitaura ivo kuti munhu wechidzimai kana uchinge wavhunzwa kuti aiwa nasi simavela simamuka sei kana nasi tete mavela simamuka sei unofanira kushandisa 3 B's. PJ imbotaura futi
3 B's.
Ndee api ma 3 B's.
Unoti I'm blessed.
Blessed.
I'm balanced.
I'm balanced.
And I'm beautiful.
And I'm beautiful. Aiwa, mashinzikura mega. Saka tiri panyaya iyoyo tiri kutarisa zvemamwe mabasa ari kuitwa nemadzimai vari kuZimbabwe. Tinoona kuti nemugovera pachange pane mutambo wenhabvu uchange uri kuitwa iwo nesangano reRosaria Memorial Trust rinotungamirwa naamai Nyaradzai Gumbonzvanda. Regai timboenda kwavari ndataura navo PJ tisatapinda muchirongwa. Tinzwe kuti vari kuti chii.
Tinoitwa mai Nyaradzai Gumbonzvanda, muziri mutungamiriri weRosaria Memorial Trust iri kuno kuZimbabwe, uye ndichimiririra vaAfrican Union pachirongwa chekudivirira kuroorwa nekuroodzwa kwevana vachiri vadiki vasati vasvika zera. Musi weSaturday yatakatarisa ino musi wemugovera musi wa15 July, tirikufara zvikuru kuti tichange tine makwikwi ebhora revasikana vechidiki vari pasi pemakore 18. Tine matimedha anosvika iwo 8, tinenge tine matimu 5 anobva Mamurehwa, toita timu imwe chete yekutitungurudza timu ichabva kuno kushanzie tave nerombo rakanaka kuti tiyemwe timu inobva kubelgium. Tiri kushanda isu tichifamba netimu inoti Yeltsin Body Bright Minds. Takatarisa kuti kana vana vechidiki vane utano hwakanaka vakavhurika pfungwa, vanokwanisa kuzozvimiririra vachizokwanisa kunge vachizvidzivirira pamatambudziko avanosangana navo akafanana neteenage pregnancy neivaya HIV marriage atiri kutaura nezvavo. Saka tiri kuda kutenda zvikuru vese vari kutitsigira pachirongwa chedu vetinenge tine vana vanotodarika kuma300 pazuva iri nevabereki vachange varipo. Tinoda kukurudzira kuti zviri kuro dzekukudza mwana pautano pane zvedzidzo zvinobuda nekuti mwana pacho zvake ashande nevamwe achibata nevamwe asiwo vabereki varipo vachitsigira. Tinoda kutenda zvikuru mwanasikana mwana wechidiki diki anonzi Makanaka Chikowero akatishingisa kuti tipinde purogiramu iyoyi yeGirl Talk. Mwana weZimbabwe anotamba ari kuWisconsin ane makore ari pasi pe13 years.
Tinoona munoshandisa zita rekuti Rosaria Memorial Trust, zvinorevei izvi?
Tichishandisa Rosaria Memorial Trust tiri kurangarira mabasa akaitwa nambuya Rosaria vakararama ivo kubva kuma1923 vakazosvika muna2006. Vakanga vari mbuya vakadzidza kusvika grade 3 yavo vachizosiya chikoro vachiroorwa vachiri mwana mudiki, asi pakukura kwavo vachirera mhuri dzavo kusanganisira neni semwana wavo yogotwe vaikoshesa zvikurukuru kuti vana vavo tikwanise kuwana dzidzo. Chero vaigara kumaruzevha kumaruva vachitamburira nyange munguva yehondo, asi vaikoshesa zvikuru kuti vana vaende kuchikoro. Vaimirawo pamakomiti ezvechikoro uye vakanga vasingarovhe kumasports. Vakanga vachizvikama sambuya vaikurudzira masports, sambuya vaitengesa nzimbe dzavo namabhanana, asi mbuya vaizoimba vachikuzviridza kuti vana vange vachifara uye asi vachinyanya kuti vana ngavapase vari muchikoro. Saka takaona kuti isu seTrust yeRosaria Memorial Trust tave nemakore 10 years tiri in existence tichishanda tichibatsira nharaunda, tichibatsira vechikoro, tichibatsira vanorarama neutachiwana hweHIV. Saka taona zvakakosha zvikuru kuti pa10th anniversary yedu tiitewo chimwe chinhu chinorangarirawo mabasa iwayo aitwa nambuya Rosaria. Mwana anogona kunge asinganyatsokwanisi muchikoro, hazvisi kuti idofu, asi kuti ane humwe uziri hwake neunyanzvi hwake hwaanahwo. Saka masipoti anotibatsira kuti tishumudze unyanzvi huri muvana redu hwakasiyana-siyana. Tiri kuitira tournament yedu paMurehwa Center Kwawiri paHurungwe Secondary School.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kuna amai Nyaradzai Gumbonzvanda veRosaria Memorial Trust vachitaura nesu vari kwaMurehwa, vachitaurawo mabasa avari kuita sezvo nhasi tati timbokurukura mabasa ari kubatwa nemadzimai. Mungave muri imo muno mudiaspora muno muAmerica, tiri kunzwa tambonzwa kwanga kune vana mufundisi vechidzimai vanga vane musangano mukuru wanga uri kunzi iwo Women of Dominion Conference. Taita rombo rakanaka, tine mumwe weavo vanga vari kumusangano iwoyu vari panhare. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Poshia Kandemiri.
Aiwa, tinotenda maita zvenyu, makadi henyu.
Aiwa, nau taakupindura nezvatakadzidziswa, zvandadzidziswa naCCPJ. I am bold, beautiful and balanced
and blessed
and blessed.
And the how part is for God to take care of.
Aiwa, chivemangoti tsananguro kuti iro sangano re Women of Dominion rinoita mabasa api.
Sangano re Women of Dominion International musangano wemadzimai anobva kuZimbabwe. Watingati mubatanidzwa wemadzimai ekuZimbabwe. Patino sangana kamwe chete pagore muna June and oro July, depending nema desa atinenge tawana, for 3 nights, starting from a Thursday, tichizobva musi weSunday. Patinenge tichiparidzirwa nema generals, kana kuti ma pastors, kana ma reverend, anenge achiparidzira during that time, nemutauro wedu, ungave Shona, kana kuti Chindevere. Takaona zvakakodzera kuti madzimai emuZimbabwe kumusha taienda kumasangano kwataino spend a time tiriko tichinzwa shoko. Asi tauya kunoku pastor president wedu anonzi Pastor Marvelous Ngovu akaona vision yekuti madzimai ekuZimbabwe they were missing out on what they used to do back home. Saka vakafunga when she saw that vision, she came up with this. Saka isusu ndo patino sangana. And this year was our 6th year. Saka sangana ku Nashville, ku Tennessee.
Mungati imi zvii zvakabuda kumusangano uyu zvingakomborerewo vamwe madzimai akateerera pari zvino?
Patanga tiri kumusangano uyu taifamba netimu yekuti Jehovha mufudzi wangu. Inowanikwa kuna mapisarema 23. Vatauri umwe nemumwe aisumudza timu iyoyi achikurudzira madzimai nevamwe vose kuti pakurarama kwatinoita nguva dzese Jehovha mufudzi wedu. Vachiburitsa zvakare kuti isusu takakomborerwa kana kuti takaita mhanza takakwanisa kuuya kuno kana takakwanisa kuenda kumhiri kwamakungwa. Nekuti musangano uyu vamwe vanotobvawo kuCanada, kuUK, kuAustralia, kuZimbabwe. Zvekutoti this time mutauri wedu akanga ariko, akanga ari guest speaker wedu ndi Dr. RF Utaunashe. Ndovanga vari guest speaker. Taitoriwo zvakare nemamwe maspeakers akasiyana siyana akaita sana Pastor Abigail Magwenzi, Pastor Mary Moyana, Reverend Mudambanuki, my Evelyn Tembo, Pastor Chakanyuka, tikakomborerwa zvakare nemukomana wechidiki akauya anonzi Tembalami. Ndiye aitiimbira zvakare kupraise. Tanga tina futi vamwe pastor vanonzi Pastor Faith Dengu, nevamwe vanonzi Pastor Josephine Masuka, just to mention a few of those who were there. But hatakakomborerwa zvekuti hatine mapastors akawanda nemapastors wives anga akawanda izvo akauya kuzotikuta kuti tiite musangano wedu iyoyo.
Saka musangano uchange uchiteera uchaitirwa kupi?
Musangano uri kuteera uchaitirwa kuMaryland, kunzvimbo inonzi Taff Valley, iri muEllicott City. Uchatanga musi wa14 June kusvika musi wa17 June 2018.
Vanenge vachida kupinda musangano uyu vanoita sei? Nekuti vamwe vakateererawo vakabatwa nezvidobi dobi zvatiri kuona pana pataona Pastor Magwenzi vachitaura vachiparidza, uyezve tine mamwe mapastor achange tichiratidza mavhidhiyo avo, vanokuwanai kupi?
Okay, tisati tataura ipapo, just to also mention kuti ivo vanoda kuuya vanyatsonzwisisa kuti Women of Dominion who are we. Ndichataura nemuchirungu kuti ndikwanise kubata nguva, kuti we are a Christian based non-denominational or church affiliated organization. We focus on empowering, equipping and motivating Zimbabwean women in exercising God-given power, authority and dominion in the foreign lands where we live.
Aiwa, tazvinzwa vane nzeve vanzwa. Chitsanangurai pavanokuona, nekuti tinoona kuti nguva yedu yadyanana kwamuri mamati muri kutipa 20 minutes.
Vanotiwana pawebsite inoti www.women womenofdominioninternational.org.
Aiwa, tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka. Amai kandemiri manyatsotsetsemura kuti aiwa, mabasa amuri kuita ndeapi sesangano tinokutendai.
Maita zvenyu.
Ehe.
Yeah.
PJ tinenge tine vamwe munyarikani vatiwo vane nguvo futi yavo yadyira nana chibva emapinda.
Yeah. Eh ngingakai ku esimnxisileyo. Ohloniphekayo okusekhona ecingweni okwamanje wothi ngithi kafukafu amavelase kancane ngoba vele ngibe so excited ngakhohlwa lokuthi sikhuluma ngani namhlanje ukuthi ngitshela abalaleli ukuthi sikhuluma ngani namhlanje sikhuluma ngenhlanganiso ezehlukeneyo ezabomama ezaba abangamakholwa esiKristu abayenza imisebenzi ehlukeneyo yokuhlomisa umama ukuthi abe laye azwakale abonakale lapha khona kungaba kusemsebenzini kungaba kusekukholweni kungaba endaweni lapha khona kumele abe yilight kumele abe yikukhanya lapha akhona yikho ke sibe lomhlangano khona lapha eMelika owenhlanganiso ebizwa ngokuthi Women of Dominion kodwa ke lapha enhlanganisweni leyi ngiyabo mama abadabuka eZimbabwe asebehlala eAmerica kodwa ke inxusa abomama bonke abasuka emhlabeni jikelele bangabe basuka eEurope bangabe besuka eSouth Africa bangabe beseZimbabwe kodwa ke babuthanisa umhlangano lo uyabuthanisa abantu bonke bona lawo ikho ke lonyaka babe lo ohloniphekayo okade khuluma okade vele eZimbabwe uDr. RT Utaunashi ikhoke ukuze sizo okunenyi njalo ekuhambeni kohlelo sizadibana lokuthi engxenye omanye abanye omama kumbe abanye abafundisi sizakhuluma lawo baza khuluma njalo ngenhlanganiso ezabo ezichiyeneyo ezehlukileyo ku Women of Dominion sike sezwa laphana okhokhela ihlanganiso ye-International Women of Faith uDr. Jeranyama. Kodwa ke kathesi wathi siyamukele ngenjabulo enkulu ngezandla ezimhlophe uPastor Chakanyoka. Siyakwamukela kuhlelo.
Oh, niyabona.
Yee. Wena ke
ungashona nangu here. I can speak Ndebele but I'll prefer to speak in Shona.
Okay. Ungathi kamfu ngamafitshane nje and then ukususiya esishoneni la sesikhiweni.
Oh, uthi ngikhulume ngesiNdebele.
Yeah, ngama ngibijana nje kuphela.
Kuba phakathi kwenhlanganiso enje. Mina ngithandaza ngeSenyu Covenant Apostolic Ministries which is iseZimbabwe le England. But ngathi ngiyobuya lapha eAmerica ngise Heritage Christian Church. So ngaba lokuthaba okukhulu ukuthi sesihlangene singabomama sifundiswa izinto ezithiyeneyo and inhlanganiso leyo ayikho ukuthi ilabantu bonke kayikhethi ukuthi usonta esontweni yipi and iyathi siyenza ukuthi sibe ngabomama abakwanisa ukusebenza sonke so omunye lomunye uyaba le responsibility ukuthi uyakwanisa ukuthi uyenze into lisebenza lingama lizinhlanganiso ezichiyeneyo and ngiyabonga kakhulu ukuthi inhlanganiso leyi iyasinceda thina omama ngoba siyakwanisa ukuthi sibe lokuphakanyiswa even nxa ukuthi sivela ezinhlanganisweni ezichiyeneyo ukubamba nakwakhona kuyayenza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ubanjwe
Uhlonipho ye.
Inhlonipho.
Mhm. Ophakanyiswe njalo.
Yebo. Ngiyabonga.
Yeah.
Ei aiwa tikunyatsonzwa usaiwa muri kufara momboti tsauroma mwe mabasa amuri kuita imi imo muno muAmerica angadewo kuti vamwe vari kumusha vakateerera madzimai pari zvino angadzidziwo kubva kwamuri.
Ini ndeta mabasa akawanda basa rangu riri nesi ndiri kunzvimbo yenesing ndomboti ndosangana nemamwe maboka efinance ndakasvikoitawo insurance. Inonga ichizobetsera kuti kana in case kukaitika chimwe chinhu kuno munyika dzinoidzi togona kuti tive covered kumusha chitsuna chemunhu chiuye takagadzirwa zvinhu zvese zvakabatana pana kuti tirambe tichiita magofund. Ndozvoti zvekare ndoita futi Aluvera forever living product. Ino tine chishuvo chokuti ino takazvarwa takabva kunyika ine zvinhu zviri organic. So totoona kuti moyo uri kushuvira kuti dai taramba tichiita zvinhu zviri organic tichiita ushimiri uku tine simba kuti mumiri yedu. Ndoda kutaura futi kuti pandakafura kuEngland ndisati ndauya kuno pandakasvika kuEngland takaita inonzi Women's Network. Boka iroro ranga riri registered riri non-profit organization raitibetsera kuti taibatanidza mapepa edu tichiita maproject proposal so zvonge tichibetserwa nevana vedu vese vaigona kuti tivatengere macomputers taigona kuti tiite zvinhu zvakasiyana siyana ende painatidza kuti tikanga tangoita maproject proposal pane madonors akawanda anoda kuti abetsere vanhu vanonga isusu nevana vedu nokuti kune vamwe vakasvika kubetserwa ipapo kusvika vava nenzvimbo dzavo dzinonga macreshi kusvika vava nenzvimbo dzavo dzinoita maactivities.
Muchidimbu tisati tati bye bye zvedu motaura kuti vanenge vachida kuziva vachida kushandisa mataura kuti munoita zvefinancial services zvekubatsira vanenge vane vachida insurance kuti kana hama ikazoshaya voitumira sei kumusha nekuti zvechokwadi magofundme anenge ati one day uye zvechidzidzo chiri kunyanya kutaurwa ichochi kumadzimai nyanya kuti munhu wechidzimai gara wakagadzirira uri kusvondo ikoko fungawo kuti pane zvimwe zvinogona kuitika muupenyu ushandisewo zvamuri kuita izvozvo vanokuwana ikupi?
Vanondiwana ku 214-607-5860. Ofisi yedu iri muna Koi na 635.
Aiwa, tinotenda tichazonyora ipo pano pa website. Muve nezuva rakanaka.
Oti kamfunga mafichani ngehlelo lokuti siyekele iGoFund ngesiNdebele engxenye abanye bangathanda ukuba kwazi.
Silama schedules.
Yes.
Kule schedule okuti uyaba le contribution esuka from 5,000 to 35. So it depends on your age ukuthi ulaminyaka emingaki.
Yes.
So ungaba le minyaka emilutshwana la uyabhatala imali elutshwana. So si under ikhambani okuthiwa yi-Everest. I-Everest iyakulungiselela ukuthi uyabubhadala every month mbichana mbichana. Ngesikhathi sokuthi kunjengokuthi kawukwanisanga ukuthi ufike to the last final to the last moment ukonapha ungaya eZimbabwe ule mvumo yokuthi uthathe imali enjenge-2,000 for your medical expenses.
Yes.
Ungatiwa wena usuhambile usufile then within 36 to 48 hours icheck yako bayayithumela straight eZimbabwe anyway even Bangladesh anyway. So mina nginje ngileyami I'm getting up to almost 60 years now but I'm paying like $58 a month in case I die. Everything is set up yasathi isidumbu sami basifake straight ekhaya
ekhaya.
Bayaqala ngokuba ngiyakwanisa ukuthi ngithi linginike 2,000 ngifuna imali yamaphilisi. Kungathiwa sengihambile within 48 hours imali yami iyabisikhona. Kunabanye ababebhaliwe ukuthi ngubani oza take over in case something happens. And even lapha sekisikwanisile ukuthi abanye ngilomunye usisi engamncedayo usisi lo kalazi nini khonapho wathatha nina lo mntanami ukuthi sibe ngama-beneficiary akhe ipolisi yakhe ulayo. Ababuyayo bebuya nje bozokuthi sikhalisane siyenzeni but everything will be done by Everest.
Aiwa PJ nhasi tine manyukunyuku eprogramu aiwa tinotenda chaizvo
ngemanga
muinesu.
It doesn't matter even umuntu ule cancer kumbe ulani. Kuyadipenda ukuthi uyakwanisa kutibhadhela malini iyakhetha oyifunayo wena.
Yeah. Aiwa, thank you so much, Mama. PJ, tinenge tine mumwe munyarikani wedu tina amai Nyaradzai Gumbonzwanda. Amai Gumbonzwanda, muripo here panhare apa?
Hongu ndiripo makadini.
Aiwa, tiri wadi zvedu. Chimboti tsanangurewo titamboenge taridza nhare taridza interview yatamboita, asi kune avo vangade kuuya kune mutambo wenyuyu, zvakakosha sei kuti vana vechidiki vawanike vachipinda mumitambo iyoyo? Unenge uri kupi?
Tiri kuita mutambo wedu wenhabvu wevana sikana vasikana soka tournament yedu. Tiri kuitira pamurewa center pahurungwe primary school. Tine magirls clubs anobata maschools anopinda ivo 5 mamurewa. Toita imwe chete iri kubva kuno kushamba kumfurudzi then kubva kuchitungwiza. And we have a guest club, a guest team iri kubva kuBelgium. Chakatikoshera kuti vana vanofanira kukura vane utano, pfungwa dzavo dzichivhurika vachikwanisa muchikoro. Asi zvikuru tichinyanya kuona kuti vasikana vechidiki vava vari pakati pemazera 15 kusvika pa18 vakapindawo mumitambo yakaita senhabvu nemimwe mitambo, zvinoita kuti vagare vane zvavari kuita vachizorega kunyanya kupinda matambudziko atiri kusangana nawo mazuvano. Akafanana neiwaya ekuti vana vari kuita pamuviri vachiri vadiki kana kuti vari kupinda muwanano vachiri vadiki. Asi tiri kukurudzira zvikuru kuti mitambo iyo inoita kuti vana vakure panjere dzavo, vachidzidzawo kuzvimiririra nekutamba nevamwe, asiwo zvichiunza mutana wakanaka wekuti vana vawane nguva nevabereki vavo nevanhu vemunharaunda.
Aiwa, hatisi kunyanya kukugarisa izvedu panhare nhasi, nekuti tine madzimai akawanda muri paline up nhasi. Nekuti kwanga kune musangano mukuru wanga uri kuitwa imomuno muAmerica kuTennessee, uko kwaive nevafundisi nevamwewo. Saka nhasi tirikungoti apabati apabati, tipe munhu wese mukana wekuti vataurewo zvavari kuita uyezve kuti vangakurudzire sei mamwe madzimai. Muchingoti muchidimbu, zvii zvamungataurirawo mamwe madzimai vane vana vavo vanoda kupinda munyaya dzezvemitambo? Nekuti pane zvimwe zvamataura zvandifadza kuti havasi vana vese vanonge vachigona muchikoro, asi mumwe anogona kunge achigona chimitambo. Zvii zvamungataurawo selast word yenyu musati maenda henyu?
Tiri kuRosaria Memorial Trust wese kubata kwandinoita ndiri kuAfrican Union. Tinokurudzira kuti mubereki wese azive kuti mwana akazvarwa ane matarenda ake. Mumwe mwana anogona kunge achigona muchikoro, mumwe anogonawo kuimba, mumwe anogonawo mitambo kumhanya kana nhabvu nezvimwe zvakadaro. Saka sevabereki tsigirai pamunoona kuti apa ndo pane unyanzvi hwemwana wangu, tosimudzira unyanzvi ihwohwo uye kuti tichihupembedza. Saka tinoda kutenda vabereki vakaita sambuya Rosaria vaitisumudzira paunyanzvi hwedu, uyewo vabereki vakaita sevabereki vamakanaka Chikoero kamwana kadiki kane 13 years vanosumudzira unyanzvi yake, unyanzvi hwake semwana anotamba masipoti iwaya ebhora nekuti vini.
Aiwa, tinokutendai amai Nyaradzai Gumbonzwanda, asi zvatiri kuona panapa zvinotanga tatokudedzai kuti pasta
Nyaradzai Gumbonzwanda.
Saka ndofunga iwedhi remangwana kuti mangwana tazoona maamai
mamufundisikadzi
minamato varamba vachitisira minamato nekuisa minamato kumhuri dzedu nekuvana vedu vechidiki.
Aiwa, vanozvinzwa maita henyu, muve nezuva rakanaka mai Gumbonzwanda.
Zvakanaka.
PJ, over to you.
So ulo mlalelo kona lapa unkosikazi Nyaradzai Gumbonzwanda apa vese vemfake njengomfundisikazi, ikanti yena akasi umfundisi, into ekati siyisheka kodwa ke hayi kungasenani. Yena ke wekhuluma ngenhlanganiso yakhe eRosaria Memorial Trust, le inhlanganiso ayibumbayo yena ngokwakhe ekhumbula umamakhe yena ke vele usebenza ukuqhuqhuzela amalungelo abesifazana ikakhulu amantombazana ukuthi bengendiswa besesebancane. Ikho ke siyakwamukela kuhlelo lwethu Dr. Jeranyama.
Ngiyabonga.
Ungathi ke wakhuluma lapha nge-International Women of Faith, sesifuna ke kathesi ukuthi khamfukamfu ngamafitshane ukusebenzelana eliwenzayo linake abe International Women of Faith le Women of Dominion International.
Yeah, Women of Faith uhlangano kwama kwabo mama abavela emazweni amaningi but the Women of Dominion in bathanizwe emazimayi abavela eZimbabwe but siyasebenza sonke sisupportana ama project ethu ama conferences siyasupportana ngoba sonke sebesi sifuna ukuthi kono mama babe kwazi uNkulunkulu bathandaze babali iBhayibheli baphile njengamaKristu ezindlini zabo.
Ye kuyini okukuhlabe inhliziyo sibili emhlanganeni waseTennessee eNashville?
Hayi, ngathaba sibili ukubona umama wethu Dr. R.F. Taunashe esifundisa ukuthi thina njengabomama singama precious stones, ukuthi umuntu ongumfazi ule vali, ule potential ukuthi sisebenzise izandla zethu sihlale kuhle labanye, and futhi ukuthi uNkulunkulu uyathanda omama, ufuna ukuthi siphumelele.
Yeah.
Mm-hmm. PJ, maybe let's just take a look at what some of our followers are saying on Facebook, because we have people actually commenting nezvirikutaurwa mama varipa pachirongwa chedu nhasi izvezvi regaitimboverenga zvavari kutaura. Tina Sech Mata Makaza ari kuti tinotenda Cassandra Sibanda abva anyora iye address yekuchaitirwa Women of Dominion munguva inotevera muno muVirginia, vari kuabva vaisa link. Saka kune avo vari kuda kuuya ndo muchawana link yedu ipapa pa VOA Shona. Tina sisinyaradzai Gumbonzvanda vari kuona nesu. Tine vamwe vari kunyorazve vachitotaura kuti aiwa tiri kunyatsoteerera, tiri kunzwa, tiri kukomborerwa. Ndo zviri kubuda ipo pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Uye kune avo vakateerera kana muchikwanisai dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Uye zvetiratidzei kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete, modzvanya wayo malove kana malike kuti tione kuti tiri kunzwika here. PJ, over to you. Handisi kuzoti pane vamwewo here vangade kuverenga vanyora paFacebook page yedu. Tichingovachingamidza, tiri kuona pana Desmond Chimungiza ari kuti sisi mavhi, aiwa makadii mukoma Desmond, inini I'm bold, beautiful and balanced.
And balanced.
Talk more serious, mangwanyara ari kuti zvakaoma, handisi kuzoti aomerwa nei. Aiwa pano pane mapasta nhasi mukoma muchanamatirwa. Simba Matari ari kuti thanks Reverend. I think kune vamwe vanga vari pachirongwa. Sech Mati Makaza ndiye anga ari kunyora kuti akaomerwa. Saka Lucy Ndongwe Chikoira ari kuti I say well done for recognizing the girl child. Ndofunga ari kutaura nezvanga zviri kutaurwa naamai Gumbonzvanda. Tuenda kwauri PJ.
Nyila oge seyo wabhala bhati nyalikutaza kuti lihambe ekasini letu ele VOA Ndebele kuFacebook, liyewenza like kumbe love, laneli kumbe licho kuti okay, you are watching with us, kumbe liyabona uhlelo lwethu lapho esikhuluma khona ngenhlanganiso ezehlukeneyo zabomama ezokuhlomisa omama ukuthi labo bazwakale babonakale phakathi emphakathini. Silazo ke inhlanganiso ezimbalwa esizike zakhulunywa ngazo khona lapha kuhlelo lwethu, kule International Women of Faith, kule Women of Dominion, kule Precious Stones ekade khulunywa Dr. Jeranyama Katesi ekhokhelwa Dr. Taunashe waseZimbabwe okade ngumhlonitshwa emhlanganeni omkhulu owo Women of Dominion. What is buyele kuye uDr. Jeranyama?
PJ, maybe hold on a little, we have some another pastor, so let's just take them quickly, then we'll come back to Dr. Jeranyama. Pastor Faith Dengu, makabi enyu?
Tiripo, makadiwo zvenyu.
Aiwa, nhasi panapa we are blessed and highly favored. Zvechokwadi, kwese kwatirikungotarisa kuna pastor ningi. Titsanangurirewo imi mabasa amuri kuita imo muno mudiaspora, uyezve kuti makaona sei musangano weWomen of Dominion uchangobva kupera.
Okay, muno mudiaspora pandakauya ndakangoziva kuti ndichibva kuZimbabwe muna 2015, ukasatsvaga pekushumira unoparara. Saka ndakauya muno ndobva ndaforma boka remadzimai vari muno mudiaspora vechidiki vanenge vari kuda kurasika paidentity yavo takatanga kudzidzisa kuti chii chinonzi kunamata saka tinosangana pamaline tine inonzi Faith Compassion House takatoregister tinonamata nevasikana vechidiki tinovadzidzisa kunamata vasikana vari muno mudiaspora vanosangana nezvakaoma saka ndozvatinosangana nazvo paline tonamatira kumusha tine inonzi Rutendo Compassion House inonamatawo zvakare vari kumusha iri kuranwa nemwana wangu anonzi Brenda Tamariviriri saka zviri kufambirana mberi muno ndakasvikosangana neshamwari dzangu dzinoti Pastor Marvelous Ndovu na Pastor Letina ndovakandi encourage kuti aiwa mune woman of faith mune dominion ndobva ndangoti muhistory medu unotozikanwa newavakabva nawo saka ndakatora madzimai aya ndikaivaisawo padhuze neni saka ndinofamba nawo ndakamirira Faith Compassion House muno mudiaspora
saka munowanikwa kupi pane vamwe vari kutokanda mahats nemalaika pavada kubvunza kuti munowanikwa kupi nekuti chokwadi pane vana vakawanda vari kurasika mudiaspora munowanikwa kupi
okay ini ndinowanikwa kucalifornia ndiri kunonzi kusan diego but each state tine vana vedu vakatimiririra kucolorado tine anonzi Joseph and Ruvimbo Mashapure kuno zvakare ku San Diego ndina Farai Mtiniri and Sarah Mtiniri ku Oxnard kuno zvakare California ndina Kudzai and Munashe Shirichena and then ku North Carolina ndina anonzi Faith Sambamuto ku Dallas tina Fielder Mwenje ku South Africa tina Faith na Bella vakati one day mastates ese maybe aninga vapedze zvavo vanomiririra chikwata chedu cheFaith Compassion kana kuti kurutsendo
aiwa tinotenda mombobata henyu makadaro vamataura semental wenyu atoripo ipapa papa line Dr. Letina Jeranyama munogona kuzovakwazisa zvakanaka kuti umbonzwawo munhu achitaura nezvako mune zvakanaka usiri kuziva kuvakwazisa izvenyu varipo ipapa panhare
Prof, ndinokukwazisai muzita Jesu.
Makadii munhu waMwari, tinotenda nebasa ramuri kuita muchikurudzira vadiki.
It's my honor to have you muri paline zvakare.
Aiwa tinotenda.
Tomboenda kuna Dr. Jiranyama. Tiri kunzwa mabva mataurwa musiri kutozviziva. Kuti makakwanisa imi to be an influence mune upenyu hwemumwe munhu chii chamungataura kune mamwe madzimai akateerera pari zvino nyanya vari diaspora panyaya iyoyi yekuti munhu awanikwe iye ane kereke yaanoshumira ari
kana tiri kunoko usually kana tichibva kuZimbabwe tinenge tiri on fire touya kuno kudiaspora munhu achanamata achaende kuchechi but kuuya kuno ku it should be a blessing and mukadzi wese God has put something there is a potential if kumusha wanga uchiita izvozvo wanga uchida ukauya kuno ku continue because you are the planting of the Lord kunoko Mari does not create munhu asina gift kana une gift yako kunoku kune vamwe vane gift yekuimba kune vamwe vane gift yekukurudzira kune vamwe vane gift yekunamata usaneke tanga kuita something about it ube involved wovhunza vamwe vari kunoku kuti vanhu yako wenza njani lokuti dani ukontinue nesezera zvekuenze kwayo
Aiwa, haya nasi tiri kukomborerwa chokwadi tiri kuwana isu vana mai mfundisi vakati one day pano pachirongwa saka tichangoti gaga tomboti tombokusiyai toenda kune vamwe kuti tinyatsonzwa kubva kune mativi mana imo muno mudiaspora nekumusha saka tinokutendai Dr. Letina Jeranyama kunge manga muri pachirongwa
vakahambi ngicela achiye inkutazo ongaipa kulavo omama abangaka ngene kumanyano wabo mama abakhulekayo bebona bezibiza ukuthi ngamakholwa esiKristu
ye kebe kukuhle bomama ukuthi sihlangane
kuma prayer line, kuma conferences, ukuthi sithandaze ngoba lapha diaspora izinto ekhaya sometimes izinto ziyaba nzima. Kanti nxa unabanye bakho siyangezi ukuthi sifome ama-groups sithandaza sibalile zika uNkulunkulu siyasinceda. Ngoba lapha emhlabeni kuneziko eziningi ezifuna ukuthathi sethu, but konke sikwenzayo iBhayibheli lithi seek ye first to the kingdom of God, all these things shall be added unto you. Even sisekhaya khona ngapha eZimbabwe singakhohlwa uNkulunkulu, let's seek the kingdom of God first, sihlangane labanye omama ukwenzela kuyasiqinisa ekupheleni kwethu.
Yeah. Hayi, mbongile kakhulu. Ubelela ngelihle Pastor Jeranyama.
Nami mbongile, siyayibonga.
Wathi ngamukele uNkosazana Sisa Ncube. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani?
Hayi, ngiyaphila mina. Ubukhona emhlanganeni omkhulu woWomen of Dominion Nashville, eTennessee. Wena-ke utholeni khona ngayo? Ubuye uphetheni?
Umhlangano kuwumhlangano omuhle kakhulu. Mina into enkulu engisuke ngiyithwele that really touched me, sorry, ngizahlanganisisa iNdebele-ke manje. Abantwana, abantwabethu, abantwabethu baphefoma civilly, very nice performance. So yinto enkulu engayithathayo mina labantwana abancane. Ngakhula ngumntwana oya e-church, you know, every Sunday. Waku, you know, it was a must ukuthi ngihambe e-church. So nxa sesilapha e-diaspora, abantwabethu basuka balahleke. So umhlangano lowu wangivula amehlo ukuthi sure abantwabethu kumele bakhulele esontweni zethu esi, you know, esasikhulelayo. So e-Women of Dominion, it's an opening eye for us young mothers to make sure ukuthi abantwabethu siyabakhulisa kwi-environment yokuthi bahamba e-church, bazwisise isizathu sokuya e-church, njalo lokubafundisa ukuthandaza.
PJ Regate mboenda kune imwe video nekuti wanga wakatora mavideo akati one day. Tibunzwa kune imwe yemavideo aripo akatorwa iwo ku Women of Dominion. If we can go to one of the videos that was taken. A new one because there are few in there. So Regate tibunzwa kune dzimwe dziripo. PJ ndokunzwa kuti panenge pane ka issue bijana rigaiti mbotaura na Pastor Dengu muchiripo here panhare.
Ndiripo.
Aiwa Pastor Dengu, saka regaiti tirikunzwa munhu wese ari kutaura kukosha kwakaita kuti vechidiki vawanikwe ivo vachikudzwa munashe. Zvii zvamungataurawo kutsigisa vana amai vari kudiaspora pari zvino? Pamwe ivo havasati vatanga, asi nekunzwa kwavari kuita zvamuri kutaura izvi, vangadewo kutanga kuita zvamuri kuita imi. Vanotanga sei?
Isusu tiri kuti isu kana tikamhanya nhangemutange pane watinofanirwa kutambidza chimuti. Saka vasikana vedu vechidiki vari kuwanikwa ndo vatichatambidza chimuti kuti vamhanye naro vhangeri. Saka tiri kuvakurudzira kuti tinoziva kuti kana tiri munyika yevatorwa zvinonorema, asi ukabatana nevamwe uchinamatirwa nemadzimai vechikuru vachiripo, mukana wako wekuti usumuke uonese chipo chawakapiwa naMwari. Saka tinovakurudzira kuti kumadzimai ari kuDominion, ivo vana Pastor Jeranyama, she's a professor, vanogona kudzidza kuti vari kumbozvifambisa sei. Saka ngavanoendawo vanovabvunza prayer line yavo inopinda nguvai. Isusu tine prayer line yedu, tinogona kuzokupai namba yacho kekupedzesera. Faith Compassion inokurudzira kuti kana wanamata wodzokera kuchechi yavo kunoshumira, unoita mudzimba yakakwana. Zvinovakurudzira kuti vajoine uye vavimbe neshoko raMwari. Ndoda kukusimbisai kuti mushoko raMwari rizere neminana. Rikangotaurwa chete kana kunzi the Lord is my shepherd, kana rikangonzi Jehovha ndiye mfudzi wangu, iroro shoko iroro rinosumuka rine simba, richinobatsira vanorwara. Same word
Dichino gadzirisa muchato wakuda kupara. Dichino pa munhu keria. Dichino pa munhu zvakasiyana siyana. Saka mushoko ramwari muzere nehupfumi usingaonekwe nemaziso enyama. Ndokati kuti vana vedu vari mudzaisora. Musashupika vana mai venyu vazere neunyanzvi wekunamata. Kupedera ipedyo nesu. Munamate pamwe chete nesu. Muchiziva kudzoka kwaJesu.
Amen. Aiwa mombo bata makadaro PJ. Maybe tomboenda kuna maincube.
Yes. I might have to suggest that she speaks in English. As a young mother, as a Zimbabwean, who now lives in the diaspora, what word of encouragement would you give to other young mothers like you? From what you gleaned from Women of Dominion.
What I can encourage young mothers is, going to conferences like the Women's Dominion,
mm-hmm.
you meet, older women that have been, in church for decades and that know the Lord,
mm-hmm.
That have a lot of lessons that can be passed along to us,
mm-hmm.
as well as these lessons we can pass them along to our children.
Mm-hmm.
You know, the older women have a lot of wisdom. And this is what I took as well from Women of Dominion, that, there's a lot of things that we learn,
mm-hmm.
that we can also pass along to our children.
Aiwa, vanenzeve vanzwa PJ. Tombodzokera kuna mai Pastor Dengu. Nekuti aiwa nhasi nhare dzachona dziri kuta dzichimboenda dzichidzoka saka tadzoka kwamurizve Pastor Dengu tombobvunza kuti imo vechidiki ndapi matambudziko amuri kuona avari kunyanya kutarisana navo imo muno mudiaspora.
Ndinoona kuti izvo vanowana pressure because vanhu vekumusha vanofungidza kuti mwana wedu kana atongo kuAmerica dhora raakuwanika. Saka vanoti pressure yekuti hama dzekumusha dziri kuda chekudya. Pressure yemagariro emuno. Nekuti munhu achisvika muno mucha anotanga kuda kugadzisa mapepa yekuti agogona kuzoshanda. Saka vari kumusha havagone kuzviziva izvozvo. Zvakarezve chimwe chinoita kuti vana vedu vade kunetseka zvikuru kana kutadza kushumira. Macultures akasiyana siyana. Saka vanonopinda paya pekuti kwaanogara kunenge kuri kure nemadzimai ekumusha. Saka dzimwe nguva anobatwawo nemweya wemuno kune vanhu vemuno vanobva kure. Saka isu tiri kukurudzira vana vedu kuti izvo tiri kuzviziva zvamuri kupfuura nazvo. Vanhu vari kumusha vanongofunga kuti vanhu vari kuAmerica vakagarika stereka. Asi vana vedu vasikana vanopfuura nepakasiyana siyana. Zvikuru sei vakazosangana vachirorana nemarudzi akasiyana siyana. Hondo dzavo dzakanowanda. Asi isu tiri kuti rambai makabatirira pana Jesu. Mamwe matambudziko zve evana vedu vasikana.
Tombokubatai ipapo mbijana. Pastor Faith, tombokubata ipapo tina Pastor Marvelous Ndlovu. Vafona nefoni yavo saka taida kungoti tichingokurukura navo mbijana todzoka kwamuri. Makadi Pastor Marvelous. Hello.
Hello, amukurewa Pastor Fortunate.
Tokugamuchira ine miyo.
Kana muri muripo tinokugamuchira ende kuti tadzwa kuti ndi Pastor Marvelous. Saka ndangoti zvakanaka sazita wangu ari panhare asi kana muri imi muripo I am fortunate to have you.
Mazita ekuZimbabwe chaiyo. Marvelous fortunate.
They are progressive names at least.
Tokugamuchira Pastor chirongwa chedu ingoti tiwo minutes acho asara mashoma mungati taurire ine zve Women of Dominion yamakanga muri pa weekend.
Ini ndakakurudzirwa nekubatana kwemadzimai nekudzidzisana. Inini ndanga ndakabata area yokunamata yekudzidzisa vanhu kuti zvo tinoda Mwari, tinoda kushumira Mwari. Asi tunoona kuti pane zvinongotiremera zvisinganzwisisi kuti chii. Saka taishandisa shoko raMwari kujetesa kuti aiwa pane mweya yatinorwa nayo zvinotaurwa kuna vaEfeso chapter 6. kuti tikasakunda pamweya iyo imweya mwacho inobva nokurudzi tiri vanhu vanetsika nemaitiro zvakasiyana siyana ikuno kana kuZimbabwe kwacho. Saka zvinoda kuti kana wauya muna Kristu zvii zvaungaite kuti uve nokukunda muupenyu hwechiKristu, nokuti vazhinji vedu tinowana tichishayiwa simba rokunamata, nokuti tinoona sokuti shoko ramwari harina simba haripindure maquestions atinawo. Yet shoko ramwari rine zvese zvato zvataidzidzisa, asi ndaikomborerwa nevamwe dzidziso dzake dzanga dzakawanda chose.
Ehe, muchidimbu mombopawo kune avo vakateerera kuti semadzimai zvii zvimwe zvavangadzidzewo panyaya iyo yamataura yekunamata.
Madzimai anofanirwa kudzidza kuti izvo pane ruvengo pakati pemudzimai nenyoka inova Satani, sezvakataurwa muna Genesis. Saka ruvengo urwu runotoda kuti mudzimai azive kuti paunongozvarwa uchinzi uri mwanasikana hondo yacho yatotanga. Unozororwa uchiitwa seti kwatata madzimai ese matsika nemacultures akasiyana dambudziko remadzimai rimwe chete. Dambudziko iroro rinogadziriswa mukuziva Mwari nemukutsvaga Mwari kuti waniso dzedu dzibudirire, mabasa atinawo tibudirire. Wotoziva kuti shoko ramwari rinoti kudini pamusoro peupenyu hwako, pamusoro pewaniso, pamusoro pekurera vana chaiko, uye nokudyidzana nemamwe marudzi.
Aiwa, vane nzeve vanzwa. Hanenota tokomborerwa ipo pano nhasi zvamatotaura izvezvi, nekuti hatina kukwanisa kuenda kuWomen of Dominion, asi nhasi tabva takomborerwa ipo pano pachirongwa chedu. PJ, tomboenda kuna Pastor Nqube, I think.
Aiwa, vasi Pastor.
Okay. Nhasi.
Seme kwenze waba ngumfundisi kazi.
I'm still learning, maybe it's my goal.
Yeah. Engxenye kwelakusasa uzazibona lawe. Njengomfundisi yena lo esikhuluma laye, unkosikazi Fortunate Hove Cooper. Ngangisebenza la eZBC. Ewe ngeso mfundisi. Inkuthazo bani ilizwi lakho elokugcina ongalinika kubomama abasemazweni abasakhulayo ukuthi lingachiya isiko lenu elakhula lalo eZimbabwe lanxa seliye emazweni?
Mina ngingathi okukhulu okuqakathekileyo ukuba kwazi uNkulunkulu. Impilo ye-diaspora i-stressful, ibis. You know, we spend a lot of time zigijima from lapala lapa back and forth. But, you know, I think the biggest thing is not to forget your God. And not to forget to pray. And not to forget to teach your kids about praying and also about going to church.
Aiwa, vane nzeve vanzwa. PJ, nguva dzedu ndodza kudyanana, saka tochingoenda muchidimbu tonzwa kuna Pastor Dengu, your final word, tozoenda kuna Pastor Hove.
Ndinokurudzira vana vari muno mudiaspora kuti tijoin neiwo paprayer line redu 303-900-3546. Ndinokuudzai kuti kudenga kuna Mwari vanopindura. Minamato inopindurwa, asi raramai hutsvene. Kunyange tiri mudiaspora, Mwari vedu vanotarisira kuti tirarame zvakanaka. Ndinovakurudzira zvakare kuti next year, Women of Dominion iri ku Washington DC. And ndaikoko kuri kuhoswana natete vangu maipinai tete Posha. Ande tinoona vasikana musambosara. Endai zvakare ku Women of Faith ku Boston kuna Professor Letina Jeranyama. Mwari vakuitira zvakanaka, vanorwara vese, we declare that you are healed today in the name of Jesus. Amen.
Aiwa, tinoda kukurudzira madzimai zviri kutaurwa nasisisa Nqube izvo kuti izvo muno mudiaspora vana vanobatwa nezvinhu zvekuona ana pornography nekurasika kutevedzera tsika dzavasingazivi. Saka madzimai mukasa simba kumonita nokusupervisor vana muhumwari munorasikirwa nevana.
Nguva dzedu ndodza chikanda.
Aiwa, nguva dzedu ndodza chikanda. Nasi tinokutenda ichaizvo. Aiwa, nasi tasikwa. Ene vanyarikani vakawanda tanga tina amai Posha Kandemiri, amai Nyara Dzaigumbonzvanda, Pastor Bangani Kupe, Chakanyuka, Pastor Faith Dengu, Pastor Fortunate vachangobva kutaura nesu apa nasisi Sister Ngube.
Professor Jeranyama Warasia.
Na Professor Letina Jeranyama. Aiwa vese tinokutendai. Muve nezuva rakanaka. Uyezve next week PJ tanga tiri kutaura tuda kutaura nyaya yedomestic violence. Pano pachirongwa chedu ini ndine Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Ini mina Pastor Jeremiah kupe Washington.